manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu kurume 18 2020 makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapo panga pari pekuti makomitis epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga tichinzika nehurumende tichiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chii chavari kufunga uye vanoda kuita sei.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue.
Tenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba neuriri proposi pari zvino riri kunzi Constitutional Amendment Bill number 2 of 2019.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remutenyika uko kuri kuda kuitwa nehurumende. FC Platinum neHighlanders dzokweshana mangwana mumukombe weCastle Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemiswe nhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard. VaMnangagwa vaudzwa zvabva kumakomiti matanhatu anoshanda ari pasi pePollard. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe pamire vaMnangagwa pane zvabuda mumusangano wanhasi. Asi tabata sachigaro wekomiti yezvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku kuti tinzwe zvaitika.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapo panga pari pekuti makomitis epollard vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga tichinzika nehurumende kutiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chii chavari kufunga uye vanoda kuita sei. Saka ndozvatanga tichiita isu komiti yedu yaitarisa zveconstitutional amendment yakaiswa nehurumende tapira nyaya yedu yekuti tiri kufunga kuti panguva inei ngavabvise bhiriro rimbomira kuendeenda mberi muparamendi kuitira kuti vamwe vanhu vese vemuZimbabwe vanosanganisira uye vari kupollard vaunzewo pfungwa yezvinhu zvavanoda kuti zvichinjwe mubumbiro remutemo zvichienderana neelection ichaitwa muna 2023.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira sei zvinyunyuto zvamasvitsa izvi?
Ivo vataura zvakanaka kuti ndazvinzwa ndaakuendawo nazvo kuhurumende asi zvimwe zvacho vanga vachitotambira kuti zvine musoro. Chavasina kukwanisa kupindura ipapo changa chiri chekuti vanoti hurumende yavo ichapa anza yekuti kunyaya yekuti amendment bill reconstitution rimbomiswa kuitira kuti vanhu vese vauyewo nepfungwa dzavo. Izvozvo havana kukwanisa kupa mhinduro yakasimba vati vari kumirira kuzodzoka. Tichasangana navo kuti vhiki rinouya.
Kune vamwe vanoti vaMnangagwa vanotevedzera zvinodiwa nebato ravo reZANPF. Nekudaro zvose zvamuri kuita izvi muri kuedza kuteya nzou neriva, munoti kudii nazvo?
Hasiwo maonero atiri kuita isu. Kudai taiteya nzou neriva asati tanga dai tingori kupollard tiri kufunga kuti zvinokwanisa kushanda. Tichaona, ndokutotangisa kwataita kuti tinyatsoona kuti hurumende yavo iyi inoita zvimwe zvinhu here zviri kubva kuvanhu. Saka tirambomirira kuti ndo vachaita sei. Nyaya takabudisa pachena yekuti aiwa hatisi kuona kuti bumbiro remutemo ringachinjwa nemachinjiro avanoda kuriita iroro vasina kutora pfungwa dzevanhu. Munhu wese ari kuziva nezvatakataura Saka tichaona kuti vachati chii. Kana zvisina kuitikawo zvashowana vanenge vaine vachitaura chokwadi kuti kupedza nguva. Asi izvezvizvi hatingati tapedza nguva kusvika tazoona zvinoitika.
Ndezvipi chaizvo zvamusiri kufara nazvo imi sekomiti yenyu panyaya yekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo?
Tine zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti totorambirana nenyaya yekungoti bumbiro remutemo ringochirwa nekuti zviri kufungwa nezanupiefu kana nehurumende. Kuzva hatiurirani nazvo, tofunga kuti bumbiro remutemo rinofanira kuchinjwa kana paita kuwirirana kwevanhu vakawanda vanopfuura hurumende iripo kana vanopfuurana nepolitical party iri kutonga. Saka izvozvo tiri kusawira nazvo. Chechipiri, hatisi kuwirirana nezvitori kuda kuchinjwa zvacho. Tine pfungwa dzakasiyana pari zvepazvinhu zvazviri. Zvekutanga zvimwe zvamunoona ipapo ndezvekuti varikuda kuchinja nyaya yekuti makore vatongi vemhosva majaji ngaabve pa70 years aende pa75 years. And kuti vasvike pa75 years president anenge achingoti gore negore iwoo uri fiti here uri enso zvese zvakashata izvozvo. Nezvekuti kana president vakanzi vafa kana varizaina pati yapresident inongoti papresident unenge avazopedzisa temu yavo. Hatisi kuwirirana nezvinhu zvakadaro. Zvakatowanda izvi zvekuti tida 50-50 kuti madzimai hafu vamwe madzimai varume hafu kana muri mupalamend zvinonzi gender equality. Ivo havasitongoti aiwa tongopa madzimai chete ma60 out of 270. Hatisi kuwirirana nezvinhu zvese zvakawanda izvi.
Munoona here hurumende iine chido chekugadzirisa zvamuri kunyunyunda nazvo izvi?
Isu tiri kudawo kuti hurumende iteerere, asi hatingatrusti kuti hurumende yezanupiefu ingatora zvese. Tinongoda kuti vanhu vazive kuti tiri mukati meinonzi dhemokrasi, wese akwanise kutaura zvaanofunga. Kana vazorambisisa vanenge varambisisa, asi hatingaregedzi kutaura zvatinoona zvinoshanda nekuti zvingangoramba. Nekuti tinenge tangogara kumba katinongoti zii nekuti zvichangoramba. Haisiwo pfungwa yatinayo kupoland. Pfungwa yatinayo kupoland ndeyekuti ngatirambe richitaura rimwe zuva remazuva richazobudirira.
Tiri kuona kuti muporadhi umu hamuna bato reMDC rinotungamirwa navanelson Chamisa. Pane zvamuri kuitawo here senhengo dzepoland kuona kuti bato iri rapinda munhauriranidzi?
Isusu hapana chatiri kukwanisa kuita chekuti chingasiyana nekuti tiri kutaura kuti kupoland uku kwakanaka kuti ngonotaurirana. Bato iroro rakabuda pachena richiti aiwa poland hapana zviripo kuwesta nguva, vachiri kumboshanda nyaya yekuti sarudzo ya 2018 haina kuva nemazvo. Ndozvava kutaura izvozvezvo. Saka isusu tiri kusawirana nepfungwa yekutomirira kuti tigadzirise dambudziko iroro re2018 nekuti tichitodaro nguva iri kufamba manje manje tinenge taanemwe sarudzo. Saka tinonyatsoziva kuti ivo veMDC Alliance havambotive mekedziva anotofungwa kuti mapati ari kupoland haana zviripo nekuti akawana mavhoti mashoma. Pfungwa idzi vari kudzibudisa pachena, dzinonyorwa musocial media, dzinotaurwa mupress conference. Hakuna munhu asingazivi ndiyo pfungwa yavo iyeye.
Sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo mupolitical actors dialogue uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly Professor Lovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tichiri panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri reConstitutional Amendment Bill No. 2. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo.
Tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi Constitutional Amendment Bill No. 2 of 2019.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri irori?
Tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri. Chekutanga inyaya yekuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo, asi haisati yaimplimentwa zvizere. Saka zvaisati yaimplimentwa zvizere kudaro, hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution, nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimentwa zvizere. Saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenta zvizere tisati tatanga kuisa zvidhamba. Ndechekutanga. Chechipiri, tiri kuona kuti constitution iyoyi ya 2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida. Saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido
uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe. Tochingawo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana purezidendi achinge atadza kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge purezidendi vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riina purezidendi ndee rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva purezidendi. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yende ichitaura kuti kubva 2023 purezidendi nemavice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti purezidendi nemavice ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo zvikuru sei purezidendi nemavice president ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva purezidendi kana vatenge vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Khumalo vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare nhasi ashevedza mutevedzeri womunyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vamunyaradzi Masiwa. VaMasiwa vaperekedzwa kumapurisa negweta ravo vaObey Shava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMasiwa vanonzi vasvikobvunzurudzwa nezvenyaya yavakaendesa mapurisa kudare vachiapomera mhosva yekuvagarisa mutirongo vasina mhosva yavakazopomerwa. VaMasiwa vakasungwa gore rapera muna Nyamavhuvhu vakagara muusungwa kwemazuva 23. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti zviri kuitwa nemapurisa izvi kushungurudza nhengo dzavo chete.
Kasvika vaMasiwa negweta ravo, mapurisa aradza kukatyamara vachibvunza kuti komawiri negweta tachida kuti tinge muya muka tine nyaya dzataida kubvunza iyi. Asi pazodanwa vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa arida kunzwisisa nyaya yekuti vaMasiwa vane lawsuit yavari kuita kuti iri kufamba sei. Zvinove zvitsva kuti kana uchiitira lawsuit against the police inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei. Lawsuit iri kuitwa navaMasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekuti inga vanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi 16 August mugore ra2019. Asi vakazosvika pakuzoreleswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana umboo kana pekutangira nyaya yestate. Saka ndozvaakudzi nemapurisa ndozvati arichikudanira yekuti tinzwisise. Zvinove zvinhu zvisingasiitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera muhosva kuti uchivasuwa vokudana kuti ravunzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti uri kuindafira nemunhu ane nyaya yarwisa kumatare. Saka tiri kutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono. Asi ndafara kuti vaMasiwa vatataura navo vati nyaya iyi haisi kuzodzoka kumashure, vachaenderera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurudza kwavakaita.
Vane magwaro avanyoreswa here ivo vaMasiwa? Hatingati kana mastatement.
havana magwaro avanyoreswa nenyaya yekuti zvazviitwa nepolisi hazvisi pamutemo kuindafia nemunhu mune mumhangari ari kuedza kudomhangarira mapurisa emuzimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa muchirongo kwemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzation saka havatotendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti adoya nemagweta zviri kudoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachishanda mufamba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiindafia nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kushushikana nenyaya kuratidza pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo serious
takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarika aya mapurisa ari kuongorora nyaya iyi matimanzwa here kubva kumapurisa
hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi aya kwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina chatati tawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutodisturba kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita setsvagurudzo yavanoita asi vasina malidza vari kuwana saka tangozotiwo kubva muzana 16 kutanga mupemvuro hatishandi hedu mapurisa kuti atibatsire taakungozvishandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakatarisi kushayikwa solution
avo vanga vari mutungamiri waatus vaobei vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari kuhwedza najonga kandemiri westudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wasachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat varamba mashoko ari kupomera mhosva sachigaro wavo yekuita zveuori. Gwaro raburitswa nevamwe vashandi veAfrican Union riri kupomera mukuru wavo nyaya dzekuita uori panyaya dzekupinzwa mabasa kuri kuitwa vanhu musangano iri. Kenya yawana nhasi munhu ane coronavirus. Bazi rezveutano muKenya razivisa nhasi kuti pane chizvarwa chekuKenya icho chabva kuAmerica ndokupfuura nemuLondon chawanikwa chiine coronavirus asi munhu uyu anonzi haasi panjodzi yeurwere. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichitekesera pasi rose, MDC inoti veruzhinji munyika vari kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwainoti kuri kuitwa nehurumende pamusoro pegadziriro yayo pakurwisa chirwere ichi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero avo mugwaro riri padande mutande rebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, munyore wezveutano mubato iri Dr. Henry Madzorera, vanoti kutekeshera kwechirwere checoronavirus pasi rose kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika. Dr. Madzorera, avo vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti hurumende ine nhoroondo yekusabuda pachena pose panoitika matambudziko makuru munyika. Vanotiwo kunyange hazvo madhokotera navanamukoti vave kudzidziswa zvizere pamusoro pechirwere ichi, izvi zvakanonoka kuitwa uye vane chikonzero chekutyira kuti hurumende haisi kubata nyaya iyi zvakanaka.
Isi tinofunga kuti hurumende inofanira kubuda pachena ichitidzidzisa zvese kuti tava papi, tava nemakesesi mangani, nokuti pakaramba pachiita runyerekupe mumanewspaper nemune zvimwe social media yekuti panema makesesi auya munyika asingazivikanwe, hurumende isingabudi pachena ichitiudzawo kuti gadzirire zvakashata, zvinoita kunge vane chimwe chokuita neutachiona ihwohwo. Isu tichiziva kuti kwete, zvinhu zvangoitika zviri pasi rose. Vanofanira kudzidzisa isu vagari vemuZimbabwe, vanofanira kutipa maguidelines okuti toshanda sei neutachiona uhwu wakamirira kuya muZimbabwe. Nekutozva kuti uchauya inguva chete.
Dr. Madzorera waudzawo Studio 7 kuti nekuda kwekuve pedyo nemuganhu weZimbabwe neSouth Africa, guta reBulawayo rinogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo chirwere ichi chavewo muSouth Africa.
Bulawayo iri pedyo zvikuru neSouth Africa, vari panjodzi nekuti tozauru South Africa kwane macases. Asi zvakare kudzivirira inyaya yekuti gare takavhura maziso tiise vasevenzi vakakwana kuboda yedu yokubaid bridge, tichiwedzera pane mamwe maboda ese atakaisa vasevenzi vedu.
Nyanzvi mune zvekurapa uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezveutano vaEdwin Mguti vati hazvishamisi kuti pane kushushikana pamusoro pechirwere checoronavirus sezvo chiri chirwere chitsva change chisati chazivikanwa nezvacho pasi rose. Vati matanho ari kutorwa nehurumende ari mugwara uye hurumende haingatadze kutaura chokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Matanho ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe matanho akanaka. Vari kukurudzira nzira dzokudzivirira dzandataura idzi, uyewo pane kuongororwa kuri kuita vanhu vese vari kupinda munyika kumabhodha kumaairport. Handifungi kuti hurumende ingava nechikonzero chokuvanza kana kuviga kana kupa vanhu tsananguro kana information isina kukwana maererano nezvisairi kuita pamaererano nechirwere ichi.
Vachitaura nevatapi venhau muBulawayo nezuro kurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakati vanoshushikana zvikuru nekuti kune vamwe vanhu vari kuita sezvinonzi vanoshuvira kuti munyika muve necoronavirus vachitaura zvisiri izvo. Vakati veruzhinji havafanirwe kuvhunduka nekuti hurumende iri kuita zvose zvakafanira mukudzivirira chirwere ichi kuti chisapinde munyika. Munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakatsinhira mashoko aya vachiti veruzhinji havafanirwe kutarisa kuhurumende chete asi kuti basa remunhu wese kuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira chirwere ichi. Kusvika pari zvino Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa necoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Let's talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Chatino kupakurirai musi wechipiri china nechishanu nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutorana nava hove vari kumberengwa. Kumberengwa kuri nani? Ini zvangu ndingada kutaura pamusoro pecoronavirus. Daiwo hurumende yatopema mari yakatowanda chaizvo kunyika dzakapfuma kuti vagare vane mari inoita kuti vagadzirire nyaya yecoronavirus tingapera. Kumberengwa kuri nani zvako, tinongodonha tichimukawo. Ini ndingakumitirai kwazvino muzvipatara kune kumakirinika handisati ndambosangana nazvo zvino zvekuti vanhu vari ku wanje chenjedzo yechirwere chaanifanira ndambosangana nazvo. Zvinongozoona mumadati mutande imomo.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ndaiti vatoenda kudzinyepinuro vachiparidzira nezvenyaya yecoronavirus. Zvingaitona kuedza kudzivirira chirwere ichi. Zvingaitiwa kana chichinge chapinda mupani.
Naboti ndirikwa DC. Tinoda rubatsiro chedu kuti hurumende yedu haina kuenda nekuti South Africa yaatakwa necoronavirus apa vanhu vachizarinda kundohodha kuSouth Africa. Zvarinda kundohodha kusiyaruka chirwere chaiyo topinda munomu. Saka hamenoti pamabhodha paangagadzirawo seti pamabhodha pane zvinhu kuno kwaDC kwamutare hapange tamuritanze panyaya yecoronavirus pagadziriro yachona iyo.
Nautaurawo nakansira Nyapokoto kwaisirudi. Dambudziko rataita kuno kundere kuti isisu awareness hatisi kukwanisa kuti tinge tichiita inhau yekuti mapurisa anenge achitibhukaika. Saka unokwanisa kutaura sei manje nemaresident? Pese pese unobhuka pamwe unobvumirwa pamwe haubvumirwi. Saka zvinhu zvacho izvozvo zvichatoita kuti dambudziko iroro kana razotibata manje. Awareness inenge iri shoma. Vanoita nezveutano vanofamba mumaraini wayawaya vachiita sei sei vakaedzerwawo kuti kana wama NGO anokwanisa kuti vanhu vatrenwe voenda mumaraini vachiitawo madoo to doo aya vachidzidzisa vanhu. Tobva ipapo tozotiwa isusu patinoitawo mafeedback meeting paipa because ndo patinenge tichinyatsotenderwa ipapo. Wadhi rinenge rakakora kuti uinterapti nevanhu wese vari muwadhi but ivo vakabatawo nekoko
isuzo patina zvetwa mafeedback meetings vaya tochibatsirana nawo kuti ayo mukaona munhu adai so ndai naye kuchipatara.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvikwata zveFC Platinum neHighlanders zviri kupinda munhandare mangwana mumakundano enhabvu emwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata izvi zviri kusangana mumutambo weCastle Challenge Cup panguva iyo. Zvikwata zvemuHarare zvisina nhandare dzekutambira mwaka uno. Uyezve pasingazivikanwe kuti mitambo yegore rino ichatanga rini. Asi veDelta Beverages vaburitsa mari yekuti mutambo weCastle Challenge Cup uenderere mberi, vachatora mukombe uyu vachiwana mari inoita iyo zviuru mazana mana zvemadhora emuZimbabwe. Vacharohwa vachipiwa mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora. Maziso ese mumutambo wePlatinum neHighlanders achange ari pamurairidzi weFC Platinum Hendrik Piet de Jong, uyo akasiya bhosvo achienda kumapiwa Platinum Boys gore rapera. De Jong ndiye akabatsira Highlanders kutora mukombe wechibuku Super Cup kuti ipinde mumutambo uyu. Izvo munyori wezvemutambo wenhabvu Tedious Manyepo ati De Jong anogona kusiya chikwata chebhosvo chisina mufaro.
Na tichitarisa kuti coach aibva kucha Highlanders Hendrikus De Jong ava kukocha FC Platinum, nokuti akanga akwanisa kusimudzira chikwata cheHighlanders chikatokwanisa kurova FC Platinum pacup yechibuku. Ava kuFC Platinum zvokuti anogona kunge achinyatsonzwisisa nakuziva zvinhu zvese zvinokwanisa kunge zvichiwa kuHighlanders.
Mutambo uyu wauya zvekare panguva iyo zvikwata zvichangobva mubishi rekutenga vatambi vata, nekuti iyi ndiyo nguva yekugona kunenge kudada nebhosvo kuratidza zvavakapakata mwaka uno. FC Platinum yakatenga vatambi vakawandisa kusanganisira Ralph Kaonde kubva Triangle, uyo akapedza ari pachinhano chechipiri pamukombe we 2019 Castro Soccer Star of the Year. Bhosvo haina kutenga vatambi vakanyanya, asi mumitambo yekuedzana masimba yavanga vachitamba zviri kuratidza kuti mukokeli Dube, Michael Katsairo naPrince Dube vajairana. Zvakamira zvakadai, mutsigiri webhosvo muzvare muchaneta Shayane wako vanoti mukombe ndewavo.
Haisati tambotenga players akawanda, totogutsikana naye nevari ipapo, tototemba nawo ende yakatosimba timu iyoyi, tirikuona tichitora mukombe.
Asi Manyepo anoti semaonero ake FC Platinum iri kutora mukombe sezvo yanga iri pamwe chete kutamba muCup Champions League apo bhosvo yaive iri pazororo.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakati umi, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Kuvateveri vezvikwata zviviri izvi, vazhinji vavo vamirira kuona kunoenda tsvimbo nedohwe mangwana apo Highlanders neFC Platinum dzichakweshana muBaba Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo muchikwata chePolitical Actors Dialogue. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngisilindawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile uthiwa yiCorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje.
Abo mkhankaso owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bathi uhulumende kethule umthetho wokuba manzonzo omumo wezempila kahle elizweni owe national state of emergency.
Uqinisile upresident esesikuachivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi lize lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu. Khonoko nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamaqembu ahlukeneyo, sihlale phansi sixoxe, iachievement on its own.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House. Kuhoza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo wakulezinsuku owehouse music umncedisi moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abomkhankaso wokulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bakhuthaza uhulumende ukuba ethule umthetho wokumamanzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-national state of emergency phansi kwemizamo yokuvimba ukuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eseliyingozi emazweni amaningi omhlaba. Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abomkhankaso we-present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign baveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-media center lapho abaveze ukukhathazeka kwabo ngokuphatheka kwahulumende kumalungiselelo okuvimba ingozi engehlela ilizwe yaleli gciwane le-coronavirus. Omunye wamalunga la unkosazana Esther Wongayizimudzi ulandisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kuhulumende.
Other countries, including the China, they've now stopped planes leaving out the country. So similar
abakwamanye amazwe okubalisa eChina kabasavumeli indizamchina ukuphuma lokungena emazweni abo. Ngokufanayo kasimelanga njengelizwe sibe lokho siyekethisa kulolu dawo. Kunje sike saba lesehlakalo salowana muntu okubikwa wabaleka esibhedlela seWilkins waziphumela nje. Wayevela ngaphi lo muntu? Wayevela kwele Thailand. Kungani sibavumela laba bantu bengena kulele? Sekumele uhulumende athathe amanyathelo alukhuni ukuthi anelise ukulondoloza impila kahle yezizwalane zakhe. Iqiniso yokuba kasilakho okwaneleyo kokuzenqabela kulolu dubu.
To put a lid on it. And it was just in one constituency. What more now of corona?
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi useyenze konke okusemandleni akhe ukulungiselela ukusabalala kwaleli gciwane ngendlela yokusibanga esiphezulu. Umphathintambo ogatsha lwezempila kahle uDr. Obadiah Moyo ulandisa ngamalungiselelo abo besebenzisana labezinye ingatsha zikahulumende ezigoqela olubona ngendaba zasekhaya ukulondoloza imingcele. Abekomidi ekhangela udaba lwezempila kahle edalela eParliamente basanda kwethekelela esilindweni sendizamchina ese Robert Gabriel Mugabe International Airport lasesibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare uyazibonela isimo samalungiselelo okwenqabela ukusabalala kwecoronavirus elaziwa njalo ngokuthi COVID-19. Umgcini sihlalo wale komidi uDr. Ruth Labode ugcizelele ukuba ngempela uzilungiselele ngokwaneleyo uhulumende ukulondoloza uzulu nxa lingasabalala leli gciwane eZimbabwe.
Sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile uthiwa yiCorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andi bazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibedlela even ezileminyi imkhuhlane ezinje
eZimbabwe libikwa lidinga izigidi ezedlula ezinhlanu zamadola emelika 5.2 million ukuze lenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuvimba ukusabalala kwegciwane le-COVID-19. Kunje abe Global Fund sebethembise ukupha eZimbabwe izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola emelika 25 million yokusebenzisa kulolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye ababili abacatshangelwa ukuthi bebengaba legcikwane le-coronavirus kobulawayo babikwa betholakale bemsulwa. Ababili laba bathiwa babulawa ngumvimbano nje kuphela. Kodwa kwamakhelwane eSouth Africa inani labatholakele belegcikwane leli lokhu liqansa selizela yafika kumachumi amabili lane i-24. Kuzwekazi le-Afrika sokulamazwe alichumi lasitshiyagalombili 18 aselabantu abatholakale belegcikwane leli. Kulamazwe athi Kenya, Ethiopia, Sudan leGuinea asanda kuba labatholakale belegcikwane leli. Kwele Canada, unkosikazi wenhloko kahulumende unkosikazi Sophie Trudeau utholakale elegcikwane leli. Okubangele ukuba umkakhe umnumzana Justin Trudeau azivalele lapho angasoze athintane khona labantu. Kuthi ngapha kwele Melika izikolo sezivaliwe njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane leli. Kwele Italy osekule nani eliphezulu kulele China ekuthelelaneni leli gcikwane kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 189. Abatholakale belegcikwane leli kusukela izolo kuphela. Kwele Ngilandi, imidlalo enguqu yesigaba se-Premier League isidluliselwe phambili kumhla ka-4 wenyanga ezayo ngenxa yegcikwane leli. Okudanisa abanye eZimbabwe ukuthi akulalwazi olupheleleyo ngokuqhamuka kwegcikwane leli. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi ulwazi alukho ngaleli gcikwane.
Well, okokuqala abantu nje indaba lithe ifika abantu bengathi hayi bayayizwa kodwa nje abalandaba layo kakhulu. Kodwa ngokunanzelela indlela esibikwa ngayo nokulandela ama-statistics njalo sinazela abantu abangabantu abathanda lo mdlalo lo wenguqu. Babukela lapha kuma omabona kude ukuthi kula magame asekhanselwa amanye asedlalwa u-empty stadium. Abantu bekhasi ukuthi hayi babona indaba lasiyo indaba elula and abanye sebeze bekhuluma lapha ungeza lapha ku-social media abantu bethi hayi kungangcono labantu uhulumende afake umthetho wokuthi engxenye yabantu kuye kuwavoti ukuthi kube labantu abangena abavela kwezindawo lathi abeZimbabwe ke sibaleke ukuba siphuma siya kwezindawo. Yimkhumbulo yonke leyo buya abanye sebeze kwa i-thread seyo ukuthi kambe i-thread seyo leyo izasithatha njani njeo izaletha abantu abavela emazweni alawo aboChina o-Itali obani bani abantu ngathi hhayi khathe sebesethukathile babongiye umkhuhlane zomkhuhlane wokudlala.
Manje zikhona yini indawo ezingabapha ulwazi lokubana bayenze njani kakhulu nxa umuntu kumbe ezithola ekhwehlela okungajwayelekanga lokunye okunjalo ecabangela ukuthi kungaba kuligcikwane leli. Zikhona yini indawo ezilolwazi lonono?
Owakathesi ngibona ungathi kulapha esingathi thina uhulumende wethu ehluleka khona ngoba akula sibili muntu asibabona abantu abahamba lapha kuma-communities abahamba kuZulu bebafundisa ngoba indlela osuwayebesofa engathi kuba lawo le team ephumayo ihambe ebantwini ihambe ihlanganisa abantu ingene emabandleni ema-church lapha itshela abantu ukuthi abantu bangenzani kube bananzeli nxa umkhuhlane usukabenze kodwa-ke siyakunanzeli khona okwase kubone yebo kambe siyezwa abaminisa nxa bezixoxela nje esikhathi senyuzwa ukuthi hhayi kule ndabeni kodwa sibili i-community kathesi hhayi akula muntu ongakutseli ukuthi into ebambekayo ngalo mkhuhlane kuyinje ukuthi kumbe nxa usicabangela akukacaci. So ke engxenye singathi uhulumende kulapho kule gebu khona wakhathesi.
Lo ke umnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave
la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umahluli omkhulu elizweni uChief Justice Luke Malaba usesole ukungagqitshwa kokwakhiwa komthethwandaba kamantshi oweGwanda Provincial Magistrate Court oseleminyaka engamachumi phose amabili usakhiwa. UMalaba ubeseGwanda lamhlanje ukuzozibonela ngokwakhe ukuqhubeka kwalomsebenzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
UMalaba bephathwe ngumphathintambo ezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lowentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo bezobona okwenzakalayo kulomthethwandaba oqala ukwakhiwa ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamuhla awukapheli. Ekhuluma ngemva komhlangano obungavunyelwa intatheli zindaba, uMalaba uveze ukudana okukhulu ezithi sekumele kuthathwe inyathelo elizadala ukuthi lesi sakhiwo siphele. UMalaba othuke wavakatshela kulesi sakhiwo kabili nyakenye ngemva kokuba inkampani ye-Mutual Construction eyiyo eqhathiweyo ukuyenza lo msebenzi iphiwe imali yokwakha kodwa uyamangala ukuthi akulo sekuthe kwenziwa.
This then became a cause of grave concern to the Judicial Service Commission, particularly in view of the magnitude of the building and also in view of its significance as a means of providing access to justice to the people. Therefore, it is important that a decision be made as to the way forward.
Lokho kwasikhathaza kakhulu thina ababona ngomthetho. Ikakhulu nxa sikhangelele lesisakhiwo esingaka. Njalo lokuthi siqhakatheke kangakanani ekwethulweni komthetho. Kungakho kuqhakathekile ukuthi sithathe inyathelo sesiya phambili.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi zinenge inhlelo uhulumende engakazigqibi kulesi sabelo.
Ukuthi silama projects amileyo anjengeGwanda Polytech iJoshua Mqabuko elweqhasi kwakhiwa ngo iOld Site ngo 83 namuhle inew site lokho kungilimila ama crane akwenziwa lutho ikhothi yena leyana sizifuna ukuqaliswa kutsha akwenziwa lutho ibridge likaMthabezi kalenziwa lutho singabala ama projects egovernment wonke ayeGwanda amileyo maningi kakhulu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wayengumeya wedolobho leGwanda uthi bekungadingakali ukuthi uMalaba liqula lakhe basuke khonale esigodlweni bezobona isakhiwo esingakapheli.
Okuswelakalayo ngabantu abazokwakha, sifuna ukubona abantu bebuya bezokwakha hathi bezobuka nje engathi ngama-tourists. Indaba ye-tourism kuhulumende kayipheli, ngakwenziwe izinto kungabe ukukhulunywa ngazo. Abantu bezobuka nje engathi ngabantu ababukela impophoma zasefolosi kumbe amanxiwa waseZimbabwe. Kangiboni ukuthi kuza kwabo kuyanceda ngani. Kuyanceda ngokudla imadlana naleyo khona. Leyo mali ngabe kude ngizamende London isakhiwo saphela. Sikhathele ngabantu abakhuluma ngomlomo bengenzi lutho.
Umnumzana Stanley Madam Mombe, umqondisi we-Mutual Construction, layo obesemhlanganweni waseGwanda namhlanje, akathandanga ukukhuluma le ntatheli zindaba esithi sivumelwano asibhalelana lo rhulumente asimvumeli. UMalaba ugcine esithi bazahlala phansi loyakhayo baphumele sinqumo kusasa ukuze umsebenzi uqhubeke. Uziyambilayo uveze ukukhathazeka esithi kuyamangalisa ukwenzakala eGwanda ngoba kwabanye amadolobha afana leChinoyi umsebenzi ofanayo uyaqhubeka kuhle. Lo mthethwandaba ukhangelelwe ukunceda kakhulu ekuthonisweni kwamacala ngokuphangisa lapho uthe waphela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho esixoxa khona ngomkhuhlane we-coronavirus. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abebutho lakwele Melika babikwa behlasele endaweni egcina izikhali kwele Iraq lamhlanje madabukakusa, bephindisela ukuhlaselwa okuze okuke kwenziwa inkamba zomanyano webutho elikhokhelwa yiMelika ngabeqembu labahlamuki abasekwele Iran. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlangane labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House, lapho athe khona inkulumo phakathi kwakhe lenkokheli yamabandla la sezilethe inguquko enengi elizweni. Umnangagwa uthe yinto ejabulisayo njalo eqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe, kudingwe indlela zokulungisisa umnotho welizwe lokunye okuhluphayo. Inkokheli yamabandla amancane engena emhlangano lo igoqela umholi we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa yena wala ukungena kunkulumo leze esithi ngamadlwane. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla likaChamisa umnumzana Edwin Dlovu yena othi uMnangagwa kumele akhulumisane loChamisa ngoba nxa ezimisele ukulungisisa udaba lweZimbabwe.
Akula kuvumelana laye ukuthi athi kunengi asebekwenzile beyinhlanganiso yePollard. Umgabe esaphila wake wasihleka nje senza ihlaya ngathi amabandla aphikisayo esithi yena ungahlanganisa u0+0 ekugcineni impendulo yabe lokho engu0. Amazwi akhe nala aphendula-ke umntana wakhe uMnangagwa nguyamtshela umbuso ukuthi-ke inhlanganiso yabo yePollard amabandla abahlangana labo kuhlanganisela lona lezanu phefe likaMnangagwa yi0+0 kuzaphuma u0 njenge-ansa i-economy angeke bayenelise ukuthi bayivuselele nje ngabantu abadlalayo-ke angeke bayikwanise i-economy. Yikho sithi hhayi ngu0+0 kakutshintshi luto, akula kuningi asebekwenzile. Ikanti okuningi asebekwenzile yikudiliza ngoba ama-resources amalutshwane eZimbabwe nala bayasebenzisa-ke bendawonye betshona bexoxa-ke befida-ke inhlanzi emapulazini, akula nto ibambekayo esingathi Pollard siyenzile.
Kuyini uMnangagwa amele akwenze ukuze kube le nkulumo eziletha utshintsho eZimbabwe?
UMnangagwa okumele akwenze yikuthi-ke abize umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance-ke umongameli uChamisa, bahlale phansi bakhulumisane bavumelane ukuthi yebo kambe ndoda waqilibezela kodwa i-economy angeke wenelise ukuthi uyiqilibezele. Bavumelane-ke ukuthi kukhulunyiswane ngoba into enkulu esilimazayo elizweni yindaba yelegitimacy ukuthi khona laba bantu akumelanga babe khona phana, labo bayamangala ukuthi bafike njani. Osekumele kwenzakale kabize uChamisa bahlale phansi, nxa esesaba ukukhuluma la eyedwa kabize-ke uThabo Mbeki-ke umngane wabo kuZanu PF babuye bazolukhuluma udaba lokuthi kulungisiswe indaba-ke yokukhokhela ilizwe esingathi yi-governance. Bangakulungisisa khona lokho ezinye izinto eziningi zizalandela, njalo baningi abantu abale expertise eziningi-ke kwi-economy abanjengabotendayibiti abazancedisa ukuthi umnotho welizwe uvuke njani.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli somanyano wePollard umnumzana Khalipani Phukeni yena othi uMnangagwa uqinisile ukuthi kuningi asebekufezile kunkulumo zabo.
Kuningi ngempela uqinisile uPresident esesiku-achivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi ilizwe lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu, Khonoko nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamaqembu ahlukeneyo, sihlale phansi sixoxe, i-achievement on its own. Kodwa ungabheka last week noma last week part 1 umongameli weBotswana ukhulumile ngayi Pollard wathi into yokuqala ngempela emhlabeni njalo yinto ejabulisa kakhulu. Khonoko kuchaza ukuthi sesibonise umhlaba wonke ukuthi ngemva kokhetho siyakwazi ukuhlala phansi sixoxisane. IZimbabwe ke uyakwazi ukuthi ibe isolated for a long time, especially with international community. Kuningi ke sikwenzayo, uzokwazi ukuthi ngikhuluma nawe nje bekumele ukuthi ngabe mhla ka-20 siyehla lapho eWashington sizoxoxisana nabo congressmen ngama-sanctions afakwe Zimbabwe, kodwa ngenxa ye-coronavirus sidifeyiwe for later date leyo trip.
Kodwa abantu abaningi bathi lidlala amadlwane lezanu, akulalutho elilwenzayo.
Vele kanti bangathini msakazi, ngoba phela bona iprogram yabo uhlelo labo ukuthi abantu bezimbabwe kumele bahlupheke kakhulu, maze behlupheke kakhulu bese kwenzeka ukuthi mebe babavotele. Hayi, thina asikho lokho esikusebenzayo, thina sisebenza ukuthuthukisa ilizwe lakithi. Abantu bakithi bayahlupheka kakhulu emfowethu. Ungaye United Nations othola bekhuluma ngePollard, uye African Union othola bekhuluma ngePollard, uye SADC othola bekhuluma ngePollard, uye la South Africa next door, ilizwe ngempela elithuthuke kakhulu esifisa ukufana nalo, lalo bakhuluma ngePollard. So laba bathi Pollard akulalutho ngamadlwane nje, hayi angazi ukuthi uzokholwa bani msakazi nalabo abalalela emakhaya. Kodwa engikuchoyo ukuthi siyasebenza, siyasebenza akudlalwa. Umsebenzi wethu nje very soon lizobona, abanye babesuqala ukubonakala umsebenzi wethu. Ibudget le ngikhuluma ngayo ka-2020, isanitary way ifakiwe khona lapho, isikhona. I-free education yinto esetshenzwayo ku-budget, kukhona konke lokho.
Hello, ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somanyano wePollard obexoxa icingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwele Highlanders uMark Harrison uthi bazimisele ukuphakamisa inkezo yeCastle Challenge Cup kusasa lapho abadibana lentshantshu zesigaba sePremier Soccer League iqembu leFC Platinum. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison uthi iqembu leHighlanders likwenze konke okusemandleni nalo ukulungiselela imidlalo yalonyaka, njalo bawulindele ngamehlo abomvu wakusasa wona athi bakhangelele ukudlala kuhle banqobe.
So far we've had a very good pre-season.
Sibela amalungiselelo amahle kakhulu, silungiselela imidlalo yalonyaka, njalo abadlali bethu labo batshengise ukuba bayamukele kuhle lokhu ebesikwenza. Lo mdlalo wangomgqibelo ngumdlalo omkhulu kithi kanye lakuqembu le-FC Platinum.
Umdlalo we-Castle Challenge Cup udlalwa phakathi kweqembu eliphakamise isicoco seligi kanye leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Njalo nyakenye iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco seligi, kuthi eleBhoso yilo eliphakamise inkezo yeChibuku. Kusenjalo abadlali beqembu leHighlanders abawalisa ukapteni weqembu njalo nginozinti uAriel Sibanda, imvimbi uPeter Muduwa kanye lomgadli uPrince Dube. Gabasayi kuba ingxenye yeqembu elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-African Nations Championship iChan ngamafitshane, ngemva kokuba iqembu leBhoso lingabakhululanga ngoba lifuna bedlale kumdlalo weCastle Challenge Cup. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela utshele intatheli zindaba ukuba abaqeqetshi beqembu lama-Warriors bathe laba badlali abasekho enhlelweni zabo.
Sithole umbiko ovela kubaqeqeshi beqembu lesizwe besithi abadlali beqembu leHighlanders kababuyanga ukuzololonga labanye, njalo ngaleso sizathu abasoze baye besabakhangela. Iqembu leHighlanders lona belisitshelile ukuba abadlali balo liyabasebenzisa kumdlalo weCastle Challenge Cup, kodwa abaqeqeshi bona bathathe isinqumo esokuba bahle bayekele ukuba yingxenye yeqembu lesizwe.
Ukwesela obe
kuhlelo Woza Friday lamhlanje silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo walezi nsuku owe-house music, umncedisi moyo odume ngelokuthi ngu-DJ Cooperman. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Manda weStudio 7.
UDJ Kupamen sekhathazile ngentuthu ziyathunqa ngomculo wakhe wamapiano. Wona ke umculo othandwa ngontanga. Uma unondo udabuka kwamahlaba ithwala eMpilabuso.
Ngikhulele edolobheni lakobulawayo ke ngafunda esikolo seMilton High engenze khona i-high school yami. Ngasuka eMilton High ngaye ePoli ke ngenza i-machine shop, mechanical engineering, fit and turner. I-primary ngifunde eRobert Redgold. Ngabuya ngahlangahlanganisa ngifunde lasensukamini ke ngalenjube.
Dalathe lakhe elicha elishisayo umncedisi kungani kanti bembiza Cooperman.
Ngikhule ngithanda ama mini Cooper kakhulu bengilokuzilungilungisa njengomuntu le ololwazi le engineering. Iabamelicha leli ke singalo ke sihamba ngalo ke lithi uvukile umalambani ke lapha ke iningi labantu sebelizwile hayi bakhala kakhulu bafisa ukuthi ngabe ke sihlala sinze nje mihla le mihla iminyaka le minyaka bakethi njoba thina silalela imusic yethu kakhulu imusic ethandwa ngabatsha ethandwa ngabantu esithanda ukugida kakhulu bekungamakwaito
indaba yakhe yokuthanda umculo wayiqala esemncane uCooperman ukhule elalela imsakazo esizwa imculo etshiyeneyo.
Mina bengithanda ukwenza ukukhomboza ingoma zami ke ngirewind amakhasethi ngirekhoda laphana njengoba kade ngijilo ngaphambilini ukuthi angilalela ama-hits ngirekhoda ke ngirewind ngirekhode ngi-edite laphana ukuthi lami ukuthi ngile ngoma entsha la bengikhompoza ama-ringing tones ama-phone to create ama-melodies abantu ukuthi nxa umuntu efuna i-ringing tone ethi ngifuna i-ringing tone ngicela ingoma kamajayivana ngiyibuyele ngithi ngifunde ama-notes ngiyenze into ezinjalo yikho ke kwangakhaya lami ngagcina ngisidaka kahle umuntu akaqhubekele phambili ke ngento zomculo.
Umculo wakhe lo ohlakazayo uCooperman usebenze labanye abaculi
kuma projects lawa ke ngisebenzele lo Bob Skinner ngisebenzele lo Khwaba Rati bonke labo engibaqamba ngamajaha nje abakhona apho edolobheni lakobulawayo dabuka khona apho eZimbabwe ngisebenzele lo umfundisi uMasofa wakwaShabalala ke kutrack econnect uManyonyoba ke lapha ke sikhuza abantu ukuthi bakethi sikhathele sikhathele bakethi bale nqa uthi yaphuma le bakhona abolova yikho sithi uvukile umalambane.
Luhlelo lakho mlaleli uwoza Friday isikhathi sedlule ngumangoye bakwethu phosela ilizwi lokugcina kubalaleli Cooperman.
Thina saqhubeka sakha umculo omnandi sakhela bona ngoba bona ibaba siphakamisayo kakhulu into engathi yami ungayithola ke khona pana ke ku-YouTube, SoundCloud, iTunes, Cooperman, ngikhona ke ku-Facebook at Cooperman DJ, ku-Twitter ke bengithola lapho. Sithi uvukile umalambane.
Sithi hey wena malambane wenzani? Hhayi ayisimetsho njalo uDJ Cooperman ke lo ebesigwetshiselayo kuhlelo Hoza. Hoza Friday libe nempela sondela ichukela igama namu Ezra Jesus Band.
DJ Cooperman esigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje igama lami ngu Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.